Chikwata chemutare City Rovers icho chakakwatura Ruwa Gunners 2-0 nesvondo chakabudirira mushure mekunge chimwe chikwata chachakwikwidzana nacho cheMashonga United mudunhu reEastern Region chakaita mangange 0-0 nechikwata chemutoko Traders nesvondo kunandare yechikondoma kwamutoko kwakare. Vatsigiri ava vari kunyanya kufara nekuda kwekuti vacharamba vachiona nhabvu yepamusoro mushure mekunge chikwata chemauto cheBuffaloes chakadzikisirwa kuenda kuDivision 1 svondo rapera. Vagarika chitukutuku mugari wekuHobos Mamutare uye vanofarira nhabvu zvakare vari mutsigiri weMutare City Rovers. Vachitukutuku vanoti vanonzwa manyukunyuku nechiitiko ichi zvakare vanovimba kuti vatsigiri pamwe chete nevagari vemuguta vachatsigira chikwata ichi pose panoda rutsigiro.
City Rovers yatiitira bhozi izvizvi premier vanosapota vadharamo zvauri kure nanhaerenda zvauri kure yete vasikasapoti malocal teams vaidai kuri taizogona kutamba isapotiri machinyi malocal teams edu kuti mabig teams acho adini auye kuno toona kuona kunge paine yadini yapromotwa. Saka Mutare yese katisapote chinyi City Rovers.
VaShepherd captain yemugari wemumusha wesakubva Mamutare vachifarira nhabvu. Vakapteni vanoti havana kana mashoko akawanda nekuda kwemufaro wavanavo nekupinda muPremier Soccer League kwechikwata chavo chinozikanwa nekuti Magusha.
Ndikufara zvakanyanya nekuti kubuda kwakaita Buffalo Mutare City yakabva yapinda, saka zvirikufara zvakanyanya.
Mumwe mutsigiri weMagusha vaAmos Mwai vanoti vane chikumbiro chekuti vatsigiri venhabvu kwaMutare varambe vakamira nechikwata cheMutare Rovers kuitira kuti varambe vachiwana mukana wekuona zvikwata zvose zvepamusoro munyika zvichivashanyira.
Haichokwadi zvinofadza kuti tipabuda Buffalo iyopinda, asi zvava zvakanaka kunga dzese dziri mudziringani mbiri. But kubuda kwayaita toona something tinoti chionaona Highlanders wana Dynamos wachiuya kuno. Asi isisi tofana kusapota timu yedu inenge iri kubhozi home is best. Tofana kusapota timu yemaMutare munomu. Kwete kuzongosapota wana Dynamos kana kuti timu dzinobva kuro kwanditika. Tinogona kudzida asi ngatisapota timu yedu kuti maMutare tirambe tichionawo bhora.
Mumwe mugari zvakare wemumusha wesakubva pedyo nenhandare yesakubva iyo ichange ichishandiswa nechikwata ichi vaKevin Masingita vanoti hapana Christmas box inopfuura chiitiko ichi kuvagari veguta reMutare mwaka uno.
Izvi zvinofadza vanhu kuno kumakomo kuti taona timu zvakare, tatamborwadziwa kuti Buffalo yabuda, but then mwatatoona zvakanakisisa chaizvo kuti Mutare City Rovers yadzoka, and nemahope yekuti chaomo kwemakore akati wandei.
Murayiridzi weMutare City Rovers vaKennedy Kachara vanoti chikwata chavo chauya zvamuchose muzvikwata zvepamusoro munyika panyaya yezvenhabvu uye havazi kuzonyadzisa nekuita zvamahumbwe.
Ndinofara nekupinda kwataita muPremier League this year, saka ndinokurudzira masapotas yese newese weMutare kuti 2016 hatisi kuzopinda kuzonotandara, asi tiri kupinda kunotamba bhora.
Kunyange hazvo kanzuro yeguta yemutare yakasangana nematambudziko ekushayikwa kwemari yevashandi uye kuita mamwe mabasa ekufambisa zvinodikanwa zvine ukoshi, meya wemutare vatatenda namarare vanoti hapana chinotadzisa kuti chikwata ichi chifambise ndima mumwaka wenhabvu unotevera. Meya namarare vanoti vachaita zvose zvavanogona kuti Mutare City Rovers irambe iri muPremier Soccer League. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.